Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro yakanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wemuvhuro Gumiguru 23, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika yeAngola vari zvakare sachigaro weSADC vaJoao Lourenco vanonzi vambokanzura musangano wanga uchitarisirwa kuitwa musi wechitatu uchizeya nyaya yeZimbabwe nemamiriro akaita zvinhu mudunhu rekuchamhembe kweAfrica. Vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vafa muhondo pakati peIsrael neHamas. Hurumende yotatarika kupedza chirwere chekorera. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko atichangotambira kubva kumutauriri weSADC amai Barbara Lopi anoti musangano wanga uchitarisirwa kuitwa musi wechitatu kana kuti extraordinary summit weSADC wanga uchitarisirwa kuitwa padande mutande uchizeya mamiriro akaita zvinhu mudunhu kusanganisira muZimbabwe wambofambiswa mberi. Amai Lopi vanoti sachigaro weSADC vari mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco vatumira mashoko vachizivisa kuti musangano uyu wave kurega kuitwa asi havana kutara zuva rekuti uchaitwa riini. Asi nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti musangano uyu wakakosha zvikuru chero pauchaitwa neSADC. Mutoro wedu nhau Ivan Zininga anoti panyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika yeAngola vaJoao Lourenco vanova zvekare sachigaro weSADC ndivo vanenge vachitungamira musangano uyu. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti vachapiwa gwaro rakabva kumutungamiri weZambia vaHakainde Hichilema vanova zvakare sachigaro weSADC Troika. Gwaro iri rinenge riine zvakabuda kubva kuvaongorori vesarudzo veSADC vaitungamirirwa nevaimbove mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeZambia vaNevers Mumba. Hurumende yeZimbabwe yange ichitsika madziro kuti musangano uyu uitwe uye yange ichipomera vaHichilema mhosva yekuda kukonzera kusagadzikana munyika. Mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vakamboudza Studio 7 kuti gore rino hakuna zvaizotaurwa neSADC nenyaya yeZimbabwe.
The final draft report is then recouched taking account concerns and considerations from Zimbabwe. It is only then that it is then tabled before a council of ministers, and that council of ministers is likely to meet next year in March. Not this year, next year in March.
Vachitaura neStudio 7, Dr. Mumba vanoti vakaedza kutaura neZimbabwe zvakanaka, asi iyo ndiyo yakabva yakwira pachuru ichirova bembera.
There are options and pathways within which Zimbabwe could express their dissatisfaction. And we will not comment on how they have decided to get on the streets and have a street fight over a process that was done according to the laws of Zimbabwe.
SADC ichazeyawo mhinduro kubva kumutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa nezvemaonero avo pagwaro revaongorori vayo. VaChamisa vanotenda kuti vakaendesa mhinduro yavo kuSADC.
Dare guru pari zvino inyaya yeSADC, ndosaka muchiona takatinyorera, ndakanyora gwaro kuSADC kuti kuno kuZimbabwe kwaita dambudziko, ndichitsanangura sei tisina kuenda kumatare ezimhosva nokuti aingozviziva kuti uyu unenge uri munhu nurandakapiya muchitarisa nenyaya yekuti anenge atanga kuenda kwasabhuku oenda kunotengera huku sabhuku onotengera muzukuru wasabhuku matenesi bhutsu dzokupfeka ukanoti yako inotongwa nemunhu akadaro kwasabhuku sabhuku ari kungonosvika achidzova huku sabhuku ari kungonosvika achinoona mana akapedzwa emuzukuru nyaya itongekeyo saka ndozvakafara nenyaya dzemuzimbabwe munoma haatidi zvedu zvokubatana kumeso pane matambudziko atinawo senyika ndo chimwe chinhu chinofanira kugadziriswa kuti negakava kune kusawanana nokuonana pamwe chete kune kubatana kumeso pane kutibatana nemaoko sevana vezimbabwe tichienda mberi
nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology vanoti havana chivimbo kuti pane chinobuda pamusangano uyu asi vatiwo
ndinoona sekutoti nyaya yekutoita hurumende yemubatanidzwa ndo yanga ichatora nyika yezimbabwe kubva pachinhano chairi ichiendesa pachinhano chiri kushuvirwa nevana vese vezimbabwe chinhano chekuti zvinhu zvinenge zvakagadzikana zveupfumi zvichiita zvakanaka vanoenda kumabasa vachienda kumabasa vanhu vakagadzikana vana vachienda kuchikoro
izvi zvatsinirwawo nemupepeti mukuru webepanhau renewshawks vadhumisani muleya
vekusati kana vatarisa ripoti vanogona kurekomenda kuti haiwa ngaakuitwe zvakati for instance vanogona kuti haiwa vanhu vekuzimbabwe next time musafambisa elections nenzira yakaita so izvozvo zvingakuapointe team inodhila nesichu yezimbabwe kuti vatarise kuti chii chinogona kuitwa kuti kuve nerunyararo muzimbabwe
nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kuyambirawo kuti kuitwa kwesarudzo dziri kunzi hadzina kuchena kuchapa kuti kugadzirisa nyaya yechikwereti chinodarika mabhiriyoni 10 nemanomwe kunetse sezvo vanokweretesa mari vainge vati vanobatsira Zimbabwe kana yaita sarudzo dzakachena. Evans Zininga, Studio 7, Washington, D.C.
Vakuru vakuru mubazi rezveutano kana kuti Palestinian Authority Ministry of Health vanoti vanhu vanodarika zviuru zvishanu nemakumi masere nemanomwe kana kuti 5087 vafa muGaza nemuWest Bank. Vanhu vafa muIsrael vanodarika chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1400. Hondo iyi yakatanga musi wa7 Gumiguru. Pari kutyirwa kuti hondo iyi ichapararira muMiddle East zvinonzi zvichakonzerawo matambudziko pasi rose. Vatungamiri venyika dzinoti United States, Canada, France, Germany, Italy neBritain vakaita nhaurirano parunare nezuro dzaikokerwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Vatungamiri ava vakati vari kutsigira Israel asi vakatiwo mitemo yekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu inofanira kuremekedzwa nyangwe muhondo neIsrael. Israel yatotanga kurwisana nechikwata cheHezbollah chemuLebanon uye zvimwe zvikwata zviri muSyria neYemen. America yakatotumira ngarava dzehondo mudunhu iri ichiyambira nyika dzakaita seIran kuti dzisapindire muhondo iyi dzichitsigira Hamas. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanoti hondo iyi ikapararira ichakanganisawo upfumi hweZimbabwe. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMavelas Muhlanganyauye weStudio 7.
Hondo yeIsrael neHamas iri kuita kuti mitengo yemafuta anoshandiswa nedzimotokari ikwire. Saka izvi zvinoita kuti munoziva Zimbabwe tinoimpota mafuta, saka mafuta akakwira zvakuita kuti mitengo yezvimwe zvinhu zvese munyika inge ichikwira. Saka ngati ndo biggest channel so far yatati taona iyo hondo yeIsrael neHamas iri kukanganisa kwete Zimbabwean economy chete but maeconomies enyika dzakawanda especially kuno kuAfrica. Kukwira kwemitengo yemafuta edzimotokari, mitengo yanga yagara ichingokwirawo zvakare. Saka hondo iyi yakutoita kuti kukwira ikoko kuti wedzerei zvinoafekta mitengo yezvinhu munyika, zvinoafekta inflation munyika, zvinoafekta competitiveness munyika.
Zvii zvamuri kukurudzira pari zvino?
Chatinonyanya kukurudzira ndechekuti nyika hombe dzakaita sana United States of America, wana China, wana Russia, even wana EU kuti washandise influence dzavo kuti vanga vachikurudzira mabato maviraya veIsrael neveHamas kuti vanga vachiyananiswa, vanga vachigara pasi votaurirana voyananiswa poitwa an agreement inoita kuti hondo inge ichipera, nekuti hondo haina chayakanakira, haina munhu wainobhenefita, inoafekta munhu wese, whether uri kuAmerica, whether uri kuZimbabwe, because inoafekta maglobal macroeconomic trends namadevelopments anosanganisira iko kukwira kwezvinhu zvakaita semafuta.
Kukwira kwemafuta uku mungazoona kuchikanganisa zvimwe zvinhu zvipi munyika yeZimbabwe nepasi rose?
Zvoita kuti muwe neinflation munyika, uye nyikawo dzipawe neyatinoti muecomics recession, a slowdown in economic activities, tisingatarisi kurasikirwa kweupenyu kune vanhu vekupalestine nevanhu vekuIsrael. Tinongoramba tichikurudzira kuti pave nevanoyananisa mabato maviraya anga achiwirirana kupedza hondo, nyika muwe nerunyararo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vari parunare muHarare naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Nzvimbo dzakawanda dzekutandarira vanhu vachirohwa nemhepo dziri mukati meguta reHarare dzakaita seHarare Gardens, Africa Unit Square pamwe neimwe iri muMarlborough dzave kushandiswa senzvimbo dzekugara nevanhu vasina pekugara muguta iri. Asi vamwe vagari vanoti izvi zvaparadza kuyevedza kwaimboita nzvimbo idzi mazuva adzo ekare, kuburikidza nemaruva nemvura zvaivemo, izvo zvavanoti zviri kuparadzwa nevave kugara ava, avo vari kukanganisawo mhepo yenharaunda idzi nekuda kwetsvina inorasirwa pese pese. Jeffrey Moyo anoti panyaya inotevera.
Vamwe vakakura munguva yaiyevedza nzvimbo idzi vakaita savatrainos munzira vanokuudzai kuti vakawanda vaitoita nzendo dzekunotandara nevadiwa vavo kana hama neshamwari mumapaka aya, vachitorwa mifananidzo yaiyevedza chose. Asi aya ose ave matakadya kare.
Maage edu isusu ma43-44 taikwanisa kuenda kunogara tichiti tiri kuzorora mupaki, but nowadays hazvichaita because zvigunduru izvozvo zvauswera zvirimo mupaki. Imomo mupaki imomo hazvisi kukwanisa kuenda kutoileti, zvinongo zvoti pachangokwanisa kuenda pasere pemiti chinokwanisa kungoita tsvina.
Chimiro chemapaka aya chashata zvikuru sezvo vanhu vasina pekugara ava vari kuvaka tutumba twavo munzvimbo idzi. Mumwe wevanogara nemwanakomana wavo akaremara muHarare Gardens, amai Gladys Mugabe, vanoti vanoshuvira kusiya upenyu hwakadai kana vakawana rubatsiro.
Panapa ndakauya Oktobha gore rakapera, mvura yese yakanaya yakandiperera ndiri pano. Svika pari zvino ndinongori pano ndikutsvaga rubatsiro rwekuti ndiwanewo pekugara. Ndine mwana wangu disable akagara apa Colin. Rudo pekugara. Pandaigara pacho imba yandakasiya yacho painzi plot rakatengwa, midziyo yese yakatsva, hapana kana chakabuda chokuti nditarise kuti ichi pazvinhu zvandakashanda 25 years. Ndongori munhu angove munhu.
Mumwe mukomana wechidiki anogarawo muHarare Gardens, David Paina, anoti iye unerera nekushungurudzwa nevakambomuchengeta ndizvo zvakamuunza kuzogara munzvimbo iyi makore anodarika gumi akapfuura.
Atanga gara muno mupaki 2012 kuti ndigoya munomu enyaya yekuti kwandaigara ndaishungurudzwa nevabereki vasiri vangu chaivo chaivo. Saka ndiri kutongochemo zvangu.
Upenyu huri kuraramwa naamai Mugabe naDavid Paina upenyu huri kuraramwa nevanhu vakawanda vanoshandisa mapaki senzvimbo dzekugara. Asi mumwe mugari wemuHarare, Muzvare Nohlanhla Mandundu, vanoti hazvifadzi kuona vanhu vachirarama upenyu hwakadai.
Pedu ye tatambura nezvigunduru muHarare, zvigunduru zvekuti pese pazvine zviri zvinongosiya makadibhokisi azvinorara zvakafuga madhende machira. Vanononga makeylights mumabhini voya vodyira futi mumapevhement imomo munofamba nevanhu vosiya. Havana matoilets avanoshandisa mutaoni, matoilets semutaoni anobhadharwa mapublic toilets. Vanobva vaitira tsvina dzavo mumastreets imomo neweti.
Kanzura weward 16 muHarare vaDanford Ngadziore vabvuma kuti ichokwadi kuti nzvimbo dzekutandarira dzakawanda muguta reHarare dzave misha yevanhu vasina pekugara.
Ichokwadi Jeff kuti taita dambudziko musito varare mapaku ose atorwa nemhuri dzakasiyana siyana. Vanhu varugara mumastreet nemhuri dzavo votomuka vachigeza makuseni seni vopaza mapaipi emvura vapaza votoita chigomba votochera mvura votogeza ipapo.
Mutauriri wekanzura yeguta reHarare vaStanley Gama vanoti kanzuru yavo iri kukundikana kubvisa vanhu ava mumigwagwa.
We always do operations to remove them, but basically you ask where they come from, but kuti vanobva nekupi vano ipapo hatizonyatsoziva zvichifamba sei, asi inyaya yevanhu yedepartment of social welfare kugovernment, so government ndokwavangakwanisa kupindura mubvunzo iwoyo.
Asi vakavamba sangano rezveutano hwepfungwa rePeace of Zimbabwe muzvare Peace Hungwe vanoti vamwe vari kubva kumajeri ndivo vari kuzara munzvimbo dzekutandarira idzi sezvo vasina kwekuenda.
Vanhu vari kugara munzvimbo dzekutandarira tinoti maparks, vanhu vakuru vamwe vaitaura kuti ivo vamwe ndovakabva kumajeri vakatadza kutambirika zvakanaka nehama dzavo zvakaita kuti vagare munzvimbo dzekutandarira idzi vakutora kunge semisha yavo.
Mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati vati basa remapurisa nderekuona kuti mutemo wenyika watevedzerwa nemunhu wese.
Isusu tinomirira kuti mitemo yefenenge yefane hurumende tione kuti mitemo yatevedzerwa. Kana paine mashoko yanotiye vanhu varikugara mumapaki vanoita zvemadrug, definitely tinotarisa nyaya dzakaita saidzozo.
Gurukota rezvekugara zvakanaka kwevanhu vaJulai Moyo havana kutipa mhinduro inogutsa padambudziko rakatarisana nevanhu vasina dzimba dzekugara.
Ndakabva kuzimba handichatendi kutaura pamusoro pazvo.
Nyanzvi munyaya dzezvekugara zvakanaka kwevanhu munyika dzinoti Zimbabwe ine vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana mashanu ezviuru vasina pekugara. Uwandu uhu hunonzi huri kukonzerwa nekuoma kweupenyu, kushayikwa kwemabasa, zvimwe zvichikonzerwa nekutora zvinodhaka. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Hurumende inoti ichashandisa shamu ine munyu kumabhizimisi madiki ari kuramba kutambira mari yemunyika achidai kunze chete. Tobias Mudzingwa anoti panyaya inotevera.
Shoko aya ataurwa negurukota rezvemaindastiri amai Sitembiso Nyoni mushure mekushanyira zvitoro zvidiki zvinohodhesa zvinhu zvakasiyana-siyana muguta reHarare.
Patafamba muzvitoro izvi taona kuti pane vakawanda vasina kana maswipe machines chaivo. Asi mutemo wehurumende unoti mari yemunyika inofanira kushandiswa kwete yekunze chete. Saka tavaudza kuti vabvumidze vatengi kutenga vachishandisa mari yemuno. Mukatozvitarisawo vanhu vakawanda vemuZimbabwe vanotambira mari yemuno. Kana vakatadza kuita izvi tichatora matanho akasimba achaita kuti vafambirane nemitemo yenyika.
Mushure mekupedza kuona mashandiro ari kuita vemabhizimusi madiki aya, amai Nyoni vatiwo kanzuro yeHarare haifaniri kupa marizinesi kuvanhu vasingakodzeri vavati vanosanganisirawo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika vasina mapepa akakwana. Vashorawo kushayika kwezvimbuzi nenzvimbo dzakachena dzekushandira muzvitoro zvizhinji zvavapinda. Mukuru wesangano rinomirira ana muzvina bhizimusi vezvitoro zvidiki izvi, Retuckshop Association, vachamunorwa mukova, vati vanoda chose kushandisa mari yemuno, asi zvinogona kukanganisa mabhizimusi avo.
Tambudziko ratinoita kunoku nderekuti vamwe vakaenda kumabhengi, aya kumaside machine aya anonetsa kuwana. Munotozvipedzisira waneta. Tenda zvakare kuti tine mamwewo masupply ekuti vanenge vachitino. Isusu tinonge tichida yavanoti foreign currency kana kuti US dollar kuti vawane chii, vatisupply zvinhu izvozvo. Asi zvikanzi munhu wese ari munyika akukwanisa kunge achishandisa local currency, hationi zvichititadzisa kuti tishande nayo nekuti takatombozviita tikazviona zvichishanda.
Mukuru wekomisheni inomirira vatengi yeConsumer Protection Commission, vaZororo Muranda, vati kushandiswa kwemari yemuno kunobatsirawo vatengi vakawanda vanohora mari yemunyika.
Visita yetu vakamisa yakanaka zvisingabviri. Chinhu chati chokuti daitanga tichitongoita kwenguva yakareba, madepartments emugovernment vashandire pamwe chete vaone kuti problemu iri papi chaipo chaipo. Consumer Protection Commission ndo zvayakatoitirwa izvozvo. Yakatanga this year but vematakshopiwa nevamabhizinesi ose vakutozviziva kuti mimwe mitemo ndeyekuteedzera. Pachine dzimwe maspesi asati agadziriswa zvo, but bit by bit zvichagadziriswa.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe muzvare Happiness Zengeni vati mabhizimusi madiki anoparara kana akashandisa mari yemunyika.
Kwavari ma small business zvinotinetsei
in terms of kuti vanozo manage stock yavo zvakaita sei. Saka handione zvichibudirira nokuti ava tinoiti hot money. Mari yavo haigare vakaibata kuti alright next week ndichanotenga stock. Inotongoti nhasi stock yapera mangwana vari kuzviplenisha. Saka zvavanenge vachida mari iri readily available iri cash.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika, Professor Albert Makochekanwa, vati hurumende ine mutoro mukuru wekugadzira hwaro unoita kuti vemabhizimusi madiki vasaramba mari yemuno.
So ipapa apa ndopamwe panoita kuti government ite holistic approach ye value chain yacho. Ivo malocal producers aya manufacturers, they should also accept kuti kana vematuck shop vakutenga sugar kana chingoro whatever whatever, they should accept swipe iyo yekuti right. Uyo ari kutuck shop ahodha majigi sake, kana endaenda ndaswipa semutengi, anozotoro swipe iyoyo oendo unoswipa paari kuhodha ikoko. Saka inofanira kunge iri yevalue chain.
Pane kusawirirana muhurumende, apo bazi rinoona nezveupfumi hwenyika richiti vemabhizimusi madiki vari kugona chose, asi bhanga guru richiti harisi kufara nemaitirwo emabhizimusi madiki. Nhasi amainyoni vavimbisawo kuti hurumende ichaedza nepainogona napo kubatsira mabhizimusi madiki kuitira kuti asimukire. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Tinotsvaga chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano pa Voice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. Pa Voice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Amai Javeria Siddiq, chirikadzi yemutori wenhau wekupakistan akaurayiwa muKenya, vanoti vaenda kumatare vachida kuripwa nemapurisa emuKenya ayo akapfuura nekuuraya murume wavo. Mutori wenhau uyu Ashad Sharif ainge apotera muKenya achitiza kunyika yake, uko aizivikanwa nekushoropodza hurumende uye kutsigira vaive mutungamiri wenyika iyi vaImran Khan. Mapurisa emuKenya anoti akamupfuura achifungidzira kuti aityaira motokari yainge yabiwa, asi vakazoona kuti handiye munhu wavaitsvaga. Vanhu vemuNew Delhi, India, vange vachinetsekana nekufema nekuda kwehutsi hwakwidibira denga rose. Bazi rinoona nezvemamiriro emweya wekufema munyika iyi reNational Air Quality Index ratenda kuti mweya wekufema hauna kumira zvakanaka, uye vamwe vanhu vange vachichema-chema kuti vari kuswinywa nemaziso vachitadza kufema. Munguva yechando, India inoita dambudziko rehutsi sezvo vanenge vachivaka, uye hutsi hunobva mumotokari uye kupiswa kwezvirimwa kuchipa kuti vanhu mamiriyoni makumi maviri kana kuti 20 miriyoni vaite zvirwere zvekutadza kufema izvi. Zimbabwe iri kutatarika kupedza chirwere chekolera icho chakatanga kupararira kuChegutu Mashonaland West muna Kubvumbi, asi chave mumatunhu gumi enyika. Vanhu vanodarika zana vafa, uye vamwe vanodarika zviuru zvishanu vanonzi vabatwa nechirwere ichi. Nezuro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatenda kuti kolera iri kupararira zvakanyanya, asi vakavimbisa kutora matano vachiti hurumende yavo ichachera zvibhorani kunzvimbo dzakasiyana-siyana. Mukuziya nezvenyaya yedambudziko rekolera iri, Tabata mukuru wesangano reCommunity Working Group on Health vaItai Rusike.
Dambudziko rekorera harisi idzva muno munyika yedu yeZimbabwe, asi tinobatikana zvikuru senyika kuti mumakore ano atiri kurarama toramba tichirwisana nezvirwere zvakaita semakorera, izvo zvinopedzisira zvaakuita kuti zvipatara zvedu zvinge zvaakukurirwa, sezvo tagara titori nedambudziko rekushayikwa kwemishonga nekushayikwa kwevashandi zvekare vemuzvipatara.
Tiri kunzwawo kuti kubwera uku kune vamwewo vekereke yechipostori vasingatendere kuti vatendi vavo vaende kuzvipatara. Zvine dambudziko reizvi uye zvingagadziriswa sei?
Kune vatinoti mareligious objectors vaya, asi vane utungamiri. Mukatarisa kuchipostori ikoko kunotori neorganization yavo ine utungamiri inonzi Uda Siza. Tinenge tichitarisirawo zvekare kudai hurumende yaita hurukuro nevakuru vekereke idzodzo, avo vasingabvumidze nhengo dzavo kuti vaende kuzvipatara. Vakagarwa navo pasi vakaudzwa manakiro azvakaita kuti vange vachienda kuzvipatara. Tinoona dambudziko iroro rinokwanisa kugadzirisika.
Ko, vamwe vanoti mutemo ngauvandudzwe kuti vaite zvekumanikidzwa, zvingashanda here kana kuti chakanaka kutaurira?
Mutemo, tine mutemo wePublic Health Act, uyo wakapasiswa mugore ra2018. Mutemo iwowo unotori nemaprovisions yekuti mwana mudiki kana kuti munhu asisakwanise kuzvifungira pachezvake, vanenge vachimanikidzwa nemutemo iwowo kuti vange vachienda kuzvipatara. Asi handiro basa remutemo kumbunyikidza vanhu, kwete. Mutemo unofanirwa kuvapo kuti upe chenjedzo nedzidziso kune vanhu. Jeja yatinoda kuedza kuti tinge tisapinda nemairi nekumbunyikidza vanhu, panozoita aya atinoti mahuman rights abuses. Dzimwe nguva kodzero dzevanhu hadzizobatwa zvakanaka kana vanhu vaakumanikidzwa, nekuti mukumanikidzwa ikoko kuchashandiswa force. Mukumanikidzwa ikoko kunopedzera kwaitwa iwawo atinoti mahuman rights abuse. Saka tinenge tisingade kutora gwara iroro. Ndosaka tichiti vanhu ngapadzidziswe kuti ngatidzidzei kuita hurukuro naivo vakuru vemakereke, nekuti kana zvaakuzongobunyikidzwa nekumanikidzwa panozoita rimwe dambudziko guru raivo watinoti mahuman rights abuses iwavo.
Kuri kuti munhu akurwara nechirwere icho chekorera, zvii zviratidzo zvaanotanga kunzwa varusike?
Kazhinji zhinji tinoti chirwere chekorera chinouya chine ukasha. Mumwe anogona kutanga kuita manyoka vanenge vachirutsa, asi manyoka acho akasiyana nemamwe manyoka atinoziva. Manyoka acho anoita semupunga uya kana kuti raiti. Izvozvo zvinopa mumwe mucherechedzo kuti aya manyoka aya anenge manyoka ekorera, uye neganda rake rinotanga kushava nekuda kwekuti munhu iyeye anenge achirasikirwa nemvura yakawanda zvakanyanya muviri wake. Saka ndosaka kurudziro zhinji ichiti musati matomboenda nemunhu kuchipatara, munhu iyeye anofanira kupiwa mvura yakawanda kuitira kuti asaita inonzi dehydration iya. Vana mai vanotoziva pane inonzi salt sugar solution inofanira kupiwa munhu asati aenda kuchipatara, nekuda kwekuti munogona kuzosara mosvika kuchipatara munhu arasikirwa nemvura yakanyanya mumuviri wake.
Mukuru weCommunity Working Group on Health vaItai Rusike vari parunare muHarare. Muchirongwa chedu cheLive Talk na8pm nasi tiri kutarisa nezvemusangano mukuru weSADC Extraordinary Summit uri kutarisirwa kuitwa cheronguwa. Musangano uyu wanga wambonzi uchaitwa nemusi wechitatu pamadandemutande uchitarisa mamiriro akaita zvinhu mudunhu reSADC kunyika dzakaita seDRC, Eswatini neZimbabwe. Asi musangano uyu unonzi wazoendeswa mberi pazuva risati ratarwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musure nawo zvakare. SADC inoti haichaite nechitatu musangano wayanga ichida kuita wanga wakanangana nekuzeya nyaya yeZimbabwe zviri kuitika kuDRC nekuEswatini. vanhu vanodarika zviuru zvitanhatu vafa muhondo pakati peIsrael neHamas. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munaudze isindebele.